Vagari ava vanoti nzvimbo dzavo dzichakasaririra zvikuru vachiti hakuna migwagwa yakanaka, zvikoro zvakawanda hazvina midhuri uye makiriniki mashoma zvekuti vanhu vanofamba mitinhu yakareba kuenda kuchikoro kana kukiriniki. Mumwe mugari wekuward 4 vawine chota vanoti nzvimbo yavo yakasaririra zvikuru vachiti zvikoro zvakawanda hazvina midhuri inokwanirana nevana vemunharaunda yavo.
Saka tine zvinhu zvatotarisira kuti mari iyo inge ichishanda. Zvakafanana nekuti tora pane nzvimbo dzakaita sekunana Matondo, vanhu havana mvura. Tikatarisa zvakare kune zvimwe zvikoro zvine masatellite like zvakaita sekudhore, maschools achiri kutanga. Tine chitarisira kubatsiridzawo ipapo kuvaka mablocks, zvinova zvinhu zvataimboita kudhara.
Izvo zvinotsigirwa nemumwe mugari wekusiyakobvo vaNDC yamuganda, avo vanoti hakuna migwagwa yakanaka zvekuti mabhazi nemichovha zvinotakura veruzhinji hazvisvike kumusha kwavo. Vasiyambwanda vanoti havasi kuona zviri kuita mari inobva kuchirongwa checampfire.
Hatingagone kuti tidzokorore kuti titi makambanza airana aramba achirana because haana kana hwani chinhu chakakwanisa kusponsa munzvimbo yedu, even bread kwere tichai chaiwo hakuna.
Patabvunza kuti sei vagari vasingaite kuti migwagwa igadzirwe sezvo vamwe vavo vari mukomiti yecampfire kubva pamawadhi zvichikwira, vachihota vanoti zvinhu zviri kuzofira mukanzuru umo munozorongwa kushandiswa kwemari nemakanzura.
Maitiro ari kuita kansoro yedu inoita zvinhu zvisina chekuita, isingatarisi kuti isusu tiri vanhu here, havanei nevhoisi redu.
Asi mumwe mugari wekukariba vasemawawo vane maonero akasiyana nevamwe. Vamawawo vanoti hapana mari yakawanda ichiri kuwanika mukuchengetwa kwemhuka sezvo vagari vaizima nekuuraya mhuka vachiti hadzipere.
Pamusoro pezvo hadzisi mhuka dzakawanda dziriko, mhuka dzaye dzakawanda. Vanhu iva vamwe chetewo vari kutaura nhasi kuti tinekempfaya va vamwe chetewo vaiuraya mhuka idzodzo vachidya dzisingatengeswi. Mhuka ikozvo dzapera nokutewa newaya.
Mukuru wenyaminyami Rural District Council vaCletus Machingwina vanoti mari dzekempfaya dzinoshandiswa zvichienderana nezvinenge zvarongwa nemakanzura ayo akasarudzwa nevagari. VaMachingwina vanoti zviri kutaura vagari manyepo vachiti pane chikamu 51 kubva muzana chemari yavanopiwa nemakambani anovhima kuti vashandise mumabasa ebudiriro, vamwe vagari vasiri kushandisa nemazvo.
Community inopiwa mari yayo is almost 51% of the value zvinhu zvezvaitika. Yakanoitisa madevelopment ikoko atward level. Saka kana vachita paward level vozoti hatisi kuita madevelopment, hationi zvazviri kufamba. Uchipinzi ivo atward level they are already not organized.
Hatina kunzwa divi remakanzura sezvo sachigaro wavo vaKenan Chirongoma vanga vasingabatsike panharembozha yavo. Mumiriri wekariba muparamende vaJohn Horton vanoti chirongwa checampfire chakatadza kubudirira kare nekuti hachina mari yakawanda yachinounza sezvinofungwa nevanhu vakawanda.
My feeling is that campfire is a failure. It doesn't generate much money and it depletes the wildlife in the area. So it's actually destructive.
Ndinoona kuti campfire yakatadza kubudirira munzvimbo zvekuti iri kungoita kuti mhuka dzinovhimwa dzipere.
VaHorton vanoti budiriro yenzvimbo dzemola nesiyakobvo inogona kuuya chete nekubvakatirwa kwenzvimbo nevashanyi vanenge vachida kuona mhuka idzo dzavanoti dziri kuurayiwa nechirongwa checampfire. Mukuru wesangano rinoona nezvekuchengetedzwa kwezviwanikwa reCenter for Natural Resources Governance vaFarai Maguhu vanoti makanzura akawanda ekumaruwa anopedza mari yecampfire achitenga zvikakarara zvemotokari pane kuti agadzire migwagwa nekuvaka zvikoro nemakiriniki.
Asi dambudziko rakanoitika nderekuti mari dzacho dzaiwanikwa dzecampfire dzaingoenda kumaRDC dzichingoshandiswa kutenga dzimotokari, kubhadhara masalari, maworkshop nezvimwe zvakadaro. Panga pasina investment munyaya dzeinfrastructure mucommunity kana maroads, zvikoro nezvimwe zvakadaro.
Chirongwa checampfire chakaparurwa muna 1989 nehurumende chakanangana nekubatsira budiriro dzinotungamirirwa nematunhu uye kushandiswa kwezviwanikwa kusingagumi. Chirongwa ichi chakaparurwa nemari yakabva kuhurumende yeAmerica yaiita mamiriyoni manomwe nezviuru mazana matanhatu emadhora kana kuti $7.6 million. Ndakamira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.